Until next time, I'm Steve Miller in Washington. Have a wonderful Wednesday.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 25 Mbudzi 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi manomwe nevana 274. Hurumende inonzi yakatotanga kubhadhara vashandi vayo mari dzemabhonasi gore rino. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinokurudzira hurumende kuti ivhare zvikoro mushure mokupararira kweCovid-19 muzvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi manomwe nevana 274 zvichitevera kufa kweumwe munhu kuBulawayo neZuro. Vanhu makumi mapfumbamwe 90 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe neZuro uye vose havana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi manomwe nevapfumbamwe 79 vafa nechirwere ichi ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvipfumbamwe zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevasere 9398. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 8297. Hurumende inonzi yakatotanga kubhadhara vashandi vayo mari dzemabhonasi gore rino sekuvimisa kwayakaita. Vana mukoti, vashandi vari muchiuto, chipurisa, mumajeri nevasori vanonzi vakatowana mabhonasi avo mwedzi uno. Varayiridzi nevamwe vashandi vehurumende vese vari kutarisirwa kubhadharwa mabhonasi avo mwedzi unouya. Mutungamiri wesangano ravana mukoti vaEnoch Dongo vanoti vanotenda zvikuru kuti hurumende yakakwanisa kuzadzisa chivimbiso chayo kunyange hazvo bhonasi yacho isingakwanisi kupedza matambudziko avo ese. Vanoti chisiri kuvafadza ndechekuti vane dzimwe nhengo dzavo dzinodarika chiuru dzisina kuwana mihoro yadzo pamwe nemabhonasi avo vachinzi havana kuteerera kuridziro yekuti vadzokere kumabasa kwemazuva mashanu kwete mazuva maviri avari kushanda pasvondo. Vadongo vanoti hurumende haina kubhadhara vashandi ava kunyange hazvo pane mutongo wakaturwa nedare reHigh Court chishanu chadarika wekuti hurumende haifanirwe kutorera matanho vashandi vasiri kukwanisa kuenda kumabasa. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vadongo.
Ichokwadi, hurumende yakapromisa kuti ichabhadhara 13% nairo bhonasi kuvashandi and tinoda kutenda kukuru kuti hurumende yakakwanisa kuzadzikisa chivimbiso ichi chayakapa kuti mwedzi uno muna anovhere titange tichibhadhara mabhonasi ende yakabhadhara. Vana mukoti vakawana mabhonasi avo sekuvimbisa vakaita hurumende mwedzi uno. Tinepozve tokunyunyuta sana mukoti kuti tine vamwe vedu ana mukoti watina kwanza kuwa na mari dao di muhoro kusanga nukula wana ene na urwa nwa iyo ino shikanwa iti kwanga kwechinti wana mukoti waka isopea elo oda yekutukira kuma normal duties taka wana mukoti wako wano darika 1000 kwa wana kwanza unda wakua mari dao di muhoro wano mba wana kwanza unda wakua kutuma kwanza kwa halu iyo nyaya iru kuchishunguru taparishu ya tuzika urumede ya kwanza ku batana wana mukoti wako mari zoto
kudzokera kumabasa kwa koti ya mira papi nokuti nyaya yekushaiwa chekufambisa ndoimwe yamaichema kuti muri incapacitated iye zvino vanhu vapiwa mabonus vakwanisa here kunge vachidzokera kumabasa bonasi urumende iri kuti
atisapita wana nduro nekuti nyaya iyi yakazoenda kukoti judgment ikabuda musi Friday dare rakapa mutongo panyaya takanyatanda nayo ku High Court tichikumbira dare kuti ridzivise urumende kumanikidza na mukoti kushanga achiri normal working days tichida futi kuti dare ridzivise urumende kususpenda vana mukoti tichida futi kuti dare ridzivise urumende wana mukoti kuma hearing tichida futi kuti dare ridzivise hurumende kustopa mari dzavana mukoti kubvisa vana mukoti papero saka nyaya iyi yakapinda mudare ikanzwika dare rikapa mutongo waro musi Friday mutongo uyu wakanga wedzidzana hurumende kuita zvose izvi hurumende yakadziviswa nedare kuti iendesa vana mukoti kususpension ibvisa vana mukoti papero vakanzi ivo vamire zvese izvozvo vakavana mukoti mari dzavo vatanga mukoti vechienda kupasa vachinoti maflexible working hours kusvikira nyaya yacho yanatsokunzwika kukoti dare rakava futi iro rakarikomenda kuti nyaya yenyu inoda dare kuendai munogara pasi mutauri vane mone kusova nekuti pari zvinezvi hapana chati chanatsokuitwa nehurumende chinobatsika chingaita kuti hurumende ichinje mashandiro aiita na mukoti nekuti iyo muhoro yacho haina kunge yanatsokuwedzerwa saka ndo zvakabuda mudare tingangoti zvakabuda mudare zvinoreva kuti Zimbabwe Women's Association yakahwina chikumbiro chayo kuhigh court izvo pari zvino nawo sezvo zvakaitika musi Friday tamirira hurumende kuti vachiimplementa zvavakataurirwa nedare tichitarisira kuti munhu wese anofanira kuteedzera zvinonga zvabva mudare.
Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaRobson Chere vari kukurudzira hurumende kuti ivhare zvikoro mushure mekutanga kupararira kwechirwere checovid-19 muzvikoro. Vachitaura neStudio 7 nemuvhuro, mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana Ndoro vakaudza Studio 7 kuti dambudziko iri harina kunyanya kukura zvakanyanya. Vakati vakuru vezvikoro vanofanira kutevedzera kurudziro yebazi ravo nerezveutano kuona kuti chirwere hachipararire muzvikoro. Izvi zvinosanganisa kuona kuti vana vari kupisa muviri zvakanyanya uye kuona kuti vauya kuchikoro munguva dzakasiyana-siyana. Kuzvikoro zvakaita seChinoi High, John Tadak, Prince Edward nezvimwe, vana vakawanda vakabatwa nechirwere checovid-19 sezvakaita veChinoi High neNational University of Science and Technology. Mike Hove weStudio 7 abata vachere.
Nyaya yekuti macases ecovid-19 iko zvino akusumuka kunyanya muzvikoro ndiwo atova masenda ekunge covid ichisumukira. Inyaya yataka isa ku hurumende tichinyunyuta kuti zvikoro hazvingavhurwa kana pasina gadziriro dzaitwa dzakakwana dzekunge vana vasingazokwanisi vachitapurirana denda irori pamwe pamwe chete nevarairidzi. Nodai pane nguva yatakatomboendesana kumatare muna June ende chida kuendera mberi nekunyora nekunyoresa bvunzo asi zvisinei wakazoendera mberi zvekare nekuvhura. Isu mushure mekunge tataura kuti zvikwanisiro zvinoita kuti denda iri ringae risingatapurirane ngazvinge zviripo zvinonge zvagadziriswa. Saka iko zvino zvichakuona but zvinhu zvaka zvisina kunge zvakanaka kuti tizoone mushure mekunge patoitika damage wodambudziko asi taikwanisa kunge tichidzivirira zvikoro ngazvimbovharwa togadzirisa nyaya yedziviriro iyi poprovidwa PPE yakakwana vana vaonekwa vachinge vaine mamasi mvura yaonekwa inge iri muzvikoro masanitaiza aonekwa achinge ari muzvikoro zvese zvikwanisiro zvikange zvapo zvikoro zvedu zvaonekwa zvovhura.
Tichiona kuti zvikoro zvanga zvagara zvatovhura mazamanation aptos zvikadhuzi mune nguva yakakwana here kubatsira vadzidzi kuti vagadzirire mazamanation avo.
Zvikoro zvakavhurwa pakuti zvikoro vana vari muzvikoro asi zvikoro hazvina varairidzi. Zvadaro vana havana kuwana nguva yakakwana yekunge vachipedzisa kunyora zvinhu zviri muhwaro wese ravanofanira kunge vachidzidza yatinotisira basi yavo. Saka kuti titi vana vange vachinyora mazamanishoni panguva yekunge vasina kunge vakwanisa kukavha silabhasi yavo hazvigoneki uye zvese varairidzi hatisi kuda ende hatizokwanisa kunge tichiinvigilata kuti vana vadzidzi vanyore bvunzo dzezvinhu zvavasina kudzidza. Vana vanoda kupiwa mukana wekuti vadzidze zvavaifanenge vachidzidza panguva yanga yakavharwa zvikoro nelockdown. Wapiwa mukana uwowo wapedza kudzidza pozoiswa bvunzo dzinenge dzichienderana nezvakadzidza mwana kwete kuti mwana anononyora bvunzo asina kudzidza zvakakwana.
VaRobson Chere munyore mukuru weAtus vari parunhare kuHarare naMike Hove weStudio 7. Mabishopu emakereke ari musangano reZimbabwe Council of Churches pamwe chete nemadzimai avo vapinda muzuva rechipiri uye rekupedzisira remusangano wekuziya zvichaitwa pamusoro pevanhu vanotarisirwa pasi kuri kutsvaka nzira yekuvabatsira. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches mufundisi Kenneth Mtata vaudza Studio 7 kuti mapoka ari kukurugurwa nezvavo anosanganisa vakaremara, varombo vechisope nevamwe. Mufundisi Mtata vanotiudza pamusoro pemusangano uyu.
Musangano watinawo musangano wemabishops akaungana pano ese nemadzimai avo vakatarisana nenyaya dzekuti tinga improve sei kana kuti tingakurudzira sei nyaya dzeinclusion kana kuti dzekuti vanhu vanotarisigwa pasi vangabatsigwa sei whether vanhu vakaremara kana kuti vanhu vanenge vachinzi varombo kana kuti vanhu vane vakamira zvakasiyana navamwe vanhu whether vanhu vane vakaita sema albino kana kuti vanhu vese vanongo vane chimiro chatisina kujaira.
Vavariro yomusangano uyu ndiyo hei?
Vavariro yemusangano uyu ndiyo kuti tingabatsira sei kuti vave vatarisiwe zvakafanana navamwe vanhu vose muchechi asiwo zvigozotibatsira kuti tiite saizvozvo mukati menharaunda dzatinogara. Saka musangano watinoti inclusion conference iri kutungamirirwa nemabishop inenge ichitarisa nyaya dzakasiyana siyana dzevanhu mapoka evanhu anowanza kutarisirwa pasi madzimai mayouths vanhu vakaremara navamwe vanhu vakadaro ndiwo musangano watakatarisana nawo.
Makasarudza mapoka aya sei uye zvikonzero zvacho zviri zvipi?
Vanhu vazhinji ava vanhu vanyanya kutarisirwa pasi zvimwe zvachona zvawedzekwa nechigwere checovid-19. Vanhu vanga vagara ari marginalized groups kana kuti vanhu vanotarisirwa kunze nenyaya yeCovid-19 kutarisirwa kunze kwavo kwanyanyisa saka ndokusaka vatungamiri mabishops eZimbabwe Council of Churches vafunga pamwe chete na my bishop kuti vaungane kutarisisa nyaya idzi uyezve kuona kuti church ingava nharaunda kana kuti nzvimbo kana kuti environment yakaita sei yokuti vanhu ivavo vanotarisirwa pasi chimiro chavo chikuridzigwe.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, mufundisi Kenneth Mtata, vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanau anhasi. Mukroniko mutungamiri wekanzuru yemadzishe Ishe Fortune Charumbira vanoti madzishe emunzvimbo dzine vanhu vakaurawa panguva yegukura hundi vekumatebeleland nemidlands ndivo chete vachange vachishanda mukuchengetwa zvakanaka kwevanhu vakaurawa panguva yegukura hundi, vachiti hurumende ichangobatsira nemari yekuchengetwa zvakanaka kwevanhu ava. MuNewsday, gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vari kukurudzira bazi rinoona nezvemari kuti ribatsire mukuvakwa kwemamwe majeri uye mukugadzirisa majeri aripo avanoti asakara uye haasisina kunaka. New Zimbabwe rinoti umwe musungwa ari mujeri reChikurudhi Taurai Dodzo amhangarira hurumende kumatare edzimosva achiti akabatwa nechirwere chemanyoka chakaipisisa, achiti kurwara kwake kwakanyanyiswa nekushayikwa kwemvura yakachena muChikurudhi. Dodzo anoti jere iri rine zvirwere zvemanyoka rurindi nehepatitis B. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadi zvenyu kwese kwese kwamuri matimana enyika. Ndoda kutaurira ndiriside iro revarume vavatatu vari kunzi vakasungwavo vatadza kudzurira president. Aiwa, ivo president vanoda kukosheswa, ivo vagona kukoshesa zvido zvevanhu here?
Mabhosi, masvera sei mabhosi kustudio uko. Kumbirawo kubvunza nekuziva pamwe chete kuti kana ndichida kutumirawo manzwi angu kuti ndikondirubhite mune maonere ndinenge ndichiita, ndinomatumira papi? Apa here pandiritaura ipapa panhamba dzenyu dzewhatsapp dzestudio idzodzi, kana kuti ndoita sei? Ndipewo madirections. Ndipewo madirections wanamukoma.
Hallo Studio 7, ndoda kutaurawo maonero angu andiri kuitawo zvinhu muno muZimbabwe. Takukumbirisawo kuti vachamisawo vachikwanisa kutauriranawo navamunangagwa vawirirane zvinhu zvifambe zvakanaka, nokuti haisi nyore isusu vechidiki kuti tingopedza chikoro tichingogara mudzimba dzedu, zvikoro zvedu tichingozvifusha. Saka zvibatsire, tokukumbirisawo munangagwa dzore mwoyo, munangagwa nokuti ndiye une mwoyo wakaomesesa. Muri kutaurawo naVictor Meki, ndiri kuKaroi Zvarai.
Kwazuva ivashamarari nemose vateri veStudio 7, ini ndini mudiwa zvanaka ndiri pano pamafiking. Ndada kutaura maonero angu pane zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana vakuru vachinge vechirwara zvakaita semaministers, vanofanira kuti vatiudze kuti chii chiri kutambika, kwete kuzonzwa kuti ningiu yawafa. Handisi kudoma zita remunhu, asi kuti kana paripo vanorwara ngazvitaurwe. Pane uya akaenda, uya akafa, hatina kuzwa nekurwara kwake, kozonyeperwa kechinzi COVID. Izvo vari kuisirana mushonga, vari kuurayana muchihwanzi. Tinokumbirawo kuti tizive kana pane vanorwara vataurwe ngezvavo, kuti tizive kuti ninga ari kurwara, kwete kuzonzwa kuti ningafa. Zvinorwadza.
Masikera sei paStudio 7 pano, vose zvavasakazondipa nhau dzinofadza. Nyaya iripo ndeyekuti handiti munoona muzano manamatemadanda vakutanga kurwariswa ava. Saka zvisina chokwadi kuti ndiani unovarwarisa kana kuti vakapiwa poison kuti ati. Izvi zvinongodzikwa mumamedia chete, asi kuti zvinotorevesa izvi pachena kuti vana mhonzora they are in for a jump. They must be very careful. Vokupe ivava nemomhonzera ivava, they must be very careful, act swiftly, because ZANU-PF haisi kutamba naya. Ini hangu ndinonzi Dennis kubva pakapa apa, asi you must be very careful, I'm telling you guys. Ndinonzi Dennis Mabera kubva pakapa. Thanks, bye.
Madiko mkuma blessing kwa studio 7. Nyemu sababu eno neta mkuma blessing. Tinotaura tingotaura mpastudio ni chukutanga. Tungutaura nesu zano PF1. Alanzo. Nengwa hito seke ndo tichitotaura rilu. Saka, suno neta esu. Waka jiriwa kari kumbatangiri ya chino mpinyo. Kwa tabatinda wabzika. Nye mnangu kumota sisi utaka jiriwele. Waka jiriwa saka sungutunga akini nimu. Saka umanzo. Mkona president chamisa wakanda kutonga wachambufuwa tonga kutu Zimbabwe. Zimbabwe chazo tengwa ni mungu nolisinga tumbo funi hile shidu. Achati mkwe kanewa na mnanga kwa chepesa watu shamisika. Nyora ima shoka wangu pasi.
Vatrampo nga wazive kutu wakuru wakati. Ushe mazoro huno chinjaniwa. Aiwa mazivacha wa mazambuko. Nga wazive wa Biden masimba wa Trump. Nukutu wakarambira pachigaro, zvichanetsa nyika yeAmerica, sematamburira atava kuita isu muZimbabwe, kuti munhu akadliwa anorambira, vamunangagwa vakadliwa navachamisa, vakarambira, saka tatisingatarisiri kuti nyika yeAmerica ingaita zvinhu zvakaita saizvozvo, zvinhu zvakaita saizvozvo tozvitarisira kunyika dzemuAfrica, kwete dzokumaEuropean countries. Hatijitarisiri izvozvo. Ndokumbira kuti mundifarisire vo vato masafire nyika mapfumo kana vachizviwa. Muti kwaishuwa makaimba mazviona kuti nyika yayataichemera nhasi yaita mambenzi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika vaJoe Biden nezuro vakazivisa mamwe emakurukota ehurumende yavo. Izvi zvinotevera kubvuma kwemutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti hurumende yavo ishande nevanhu vavaBiden mukugadzirira kutambidzana kweutongi. Nezuro vaBiden vakadoma makurukota mashanu, zvinoreva kuti vachadomazve vamwe gumi mumazuva anotevera. Vanoshanda nesangano reAfrican Immigrant Caucus muguda reBaltimore mudunhu reMaryland, mufundisi Isaac Mwase vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinobatsira nekukurudzira vanhu vanobva kune dzimwe nyika vanouya kuzogara muAmerica kuti vakwikwidzevo musarudzo dzezveutongi. Mufundisi Mwase vati kunyange hazvo sangano ravo richishanda nehurumende yese zvayo inenge iripo, vanofara kuti vatanga vachizoshanda nehurumende yavaJoe Biden, vachiti kushanda navaTrump kwakange kuchinetsa zvikuru. Tabata mufundisi Mwase, tikatanga nekuvabvunza maonero avo pakuti vaTrump vakabvuma kubatsira vaBiden mukutambidzanwa kweutongi.
Zvinofadza kuona kuti vafika panhano iyoyi. Isu vanchinamata kuti pave nekutambidzana kwemasimba kusina mhirizhonga. Zvingave zvakanaka dai vakakwanisa kuzviita apo vakangoona kuti vakundwa. Asi zvisinei kusvika panhano yavaisvika yekuti vaBiden chienderera mberi mugadziriro yekutonga, chinhu chinofadza chose.
Sangano renyu ranga richimboshandawo zvikuru kubatsiravo bato ramadhemokrats, munofungei manje zvafamba nenjira yamanga muchidawo?
Sangano redu reAfrican Immigrant Caucus ranga risina waranga richitsigira. Tinongokurudzira vanhu kuti vashandise masimba avo ekusarudza. Vazhinji varipo pautungamiri weAfrican Immigrant Caucus vanga vachitsigira zvikurusa vaBiden, nekuti mumwe wevatungamiri vedu ndi-at-large council member William Jawando kuMontgomery County anove mudemokrat, saka anga achivatsigira. Asi isusu se a non-profit organization African Indian Caucus apana watinoti sesangano tiri kutsigira asi zvinotifadza sevanhu vanoona kuti matongero emadhemokrats anobatsira isu vachangosvika munyika ino maimmigrants recent immigrants sesaka varizhinji vanga vachifara chose kuti vabiden vakwanisa kukunda ndivo vachazove mutungamiriri wenyika yeUnited States of America.
Zvino African Immigrant Caucus ichashanda sei nebato riri kutonga sekutaurwa muri kuita kuti zvinenge zviri nyore kuti mushande namadhemokrats kupfuura hurumende yavatrump muchange muchishanda nebato riri kutonga iri sei?
Isu tinoshanda neutungamiriri huripo panguva iyoyo. Vatrump vanga vangari pakutonga kwavatrump isu tanichikurudzira vanhu kuti vashandise masimba avo ekusarudza. Tinokurudzira marecent immigrants kuti mukarega kushandisa masimba enyu semacitizens venyika ino and munoona zvinhu zvichikuomerai. Saka tinoona vazhinji pane vakati kuti vari kupinda mukutsvaka zvinzvimbo at different levels, city, county, state level. Pane zvinhu handikwanisi kupai manumbers vakapinda asi kune vakati kuti vanga vachimhanya vachitsvaga nzvimbo muAmerica. Mukaenda paFacebook page reAfrican Immigrant Caucus munokwanisa kuona vamwe vakakunda vatanga tichikorokotedza kuti vakunda vapinda munzvimbo dzekutonga.
Iko zvino makatarisa mberi kwatiri kuenda uku, chii chamuchanangana nacho seAfrican Immigrant Caucus?
Tinenge tichikurudzira zvikuru zvamapolicies anobatsira vachangosvika munyika muno. Munoziva kuti mapolicies avatrump anga asingafadze vazhinji vachangosvika munyika ino. Mukatarisa nyaya yedhaka, mukatarisira kuomesera kwaanga achiita pane vanhu vangatira kushanyira nyika ino, kana muzvikoro mastudents angachiuya munyika muno, zvinhu zvanga zvaoma. Tinotarisira kuti vaBiden vanenge vachizorerutsira zvinhu.
Ava vange vari vanoshanda neAfrican Immigrant Caucus, mufundisi Isaac Mwase vari parunare kuBaltimore muno muMaryland neStudio 7. Karamba kambo kanobva kuFour Brothers. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi manomwe nevana 274 zvichitevera kufa kweumwe munhu kuBulawayo neZuro. Hurumende inonzi yakatotanga kubhadhara vashandi vayo mari dzemabhanasi gore rino. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinokurudzira hurumende kuti ivhare zvikoro mushure mekupararira kweCovid-19 muzvikoro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.